Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gumi guru 22/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bato reMDC rinoti richaendesa mutauriri weparamende kumatare edzimhosva kana vakaramba kupa nhengo dzebato ravo mari dzekubatsirikana. Human Rights Watch inoti hurumende inofanirwa kusiyana nevanhu vanoshanyira varwere muzvipatara asi igadzirise zvinonetsa vanachiremba pamabasa avo. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Atore MDC rinoti riri kuronga kutorera matano mutauriri weparamende vaJacob Mdenda mushure mekunge vamisa mari dzekubatsirikana dzaifanirwa kupiwa kunhengo dzebato iri dziri muparamende. Nhengo idzi dzakabuda muparamende panguva yainge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vave kutura mashoko avo kumhuri yeZimbabwe. Mutauriri webato reMDC uye vari mumiriri weHwange Central muparamende vaDaniel Molokele vanoti vachaedza kuita hurukuro navamudenda vasati vaenda kudare redzimhosva. Vamudenda vanonzi vakamisa mari dzemwedzi mishanu dzenhengo idzi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMolokele.
MDC tiri kugadzirira kuti tiende kumatare kunokwikwidza decision akaitwa naspeaker. But in the next day or two tichaedza futi kuti tiite hurukuro naye speaker tisati taenda kucourt. Saka tiri kuita a combined approach tiri kuita diplomatic approach tiri kuita kuti kana zvikaramba zvedhiplomasi tosangana kumatare because tiri kuziva kuti speaker haana kodzero yekutora mari iya.
Iyi mari yemwedzi yakadii yakatorwa iyi?
Pazakabuda mapepa nawo kwakanzi speaker atora mari maalawensi mwedzi mishanu 5 month allowance.
Saka imi senhengo dzeparamende makaziviswa here zviri pamutemo naspeaker iwawo kuti ndo danho rava kutora?
Rega nditaure mashoko pakatarisirwa inini senhengo yeparamende yakamirira Hwange Central. Handisati ndambotambira tsamba, handisati ndambotambira runhare ruchitaura kuti kune nyakadai. Ndakazviverenga mapepa nawo kuti ndozvakataura naspeaker muparamende.
Saka munozokwanisa sei kutora matano ekuenda kana kumatare edzimhosva imi musina chinoratidza kuti ndo matano ari kutorwa naspeaker iwayo?
Zvakabuda kamuhansadhi and hansadhi kaite panhau riri official leparliament and osaka tichitumira delegation kuti iende kunoita hurukuro naspeaker. Obviously kana delegation yabva kuhurukuro izvozvi tatotaura kuti taakuenda kumatare finally or kwabuda mamwe matano.
Asi muri kuramba here muchienda yanyu kumatare eparamende muchiita mabasa eparamende?
Obviously inini pachangu ndiri chairman weportfolio and teacher education. The whole past the 2 weeks tichitendera Zimbabwe tichiita report yete quality assurance. Saka tiri kutoshanda zvikuru senhengo dzeparamende. Tiri kuatenda macommittee meetings neassembly tichaiatenda.
Tinoonawo kuti matano ari kutorwa aya ndeyekuti imi makaa mabuda muparamende muchisinga cherechedze mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Pane zvinozoita here kuti zvishanduke mushure mekunge matorerwa matano aya?
Position yedu haisi kuchinja because tiri kuti isusu hatitsigiri utungamiri wavaED. Toziva kuti seMDC munhu akakunda sarudzo yepresident last year ndibaba advocate Nelson Chamisa. Saka tiri kuratidzira muchirungu inonzi political protest kuti tiri kuratidzira kuti hatisina kutsigana nokuti zeki yakafoira kubvumira kuti vanhu vezimbabwe vasarudze mutungamiri wavo. Muchirungu tingati popularly elected president.
Kune vamwe honorable Molokele vanoti imi veMDC munenge muchiita sezvinganzi pachirungu madouble standards kuti munenge muchiita mucherechedze mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa asi muchishanda nehurumende yavari kutungamira.
Isisi tinoremekedza office of the president, atiremekedzi munhu. Saka mangwana zvinogona kuti president anonzi John, nhasi anonzi Peter. Saka tinoremekedza office of the president sentisi, hakuna double standard. But tinoti sarudzo raita last year president, haina kubuda nechokwadi kuti ndiani akakunda. Because tinoziva kuti munhu akakunda, the advocate nesensi chamisa. Tikati vanhu veZimbabwe vaziva kuti kune mutsauko mukuru between office of the president nemunhu ari kushanda office of the president.
Mutauriri weMDC uye vari nhengo yeparamende inomirira wange central vaDaniel Molokele vari parunare neStudio 7. Zvichitevera kushaya kwatafadzwa Hilton Tamangani vari muusungwa, hurumende yakazivisa veruzhinji kuti vanhu havafaniri kungopinda muzvipatara madiro vachiona varwere. Hurumende haisi kufara nekushora kwairi kuitwa zvikuru sei nemasangano akazvimiririra mushure mokushaya kwavatangamani. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti hurumende ndiyo inotyora kodzero dzevarwere nekusavapa vana chiremba vanovarapa. VaMavhinga vanoti varwere vanogona kuramba kuonekwa asi havagoni kuramba kurapwa. Tabata vaMavhinga kuti tinzwe pamire sangano ravo nenyaya iyi.
Tinoziva kuti kubva gore rakapera mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa ndo vakaenda mukurumbira wekufamba muzvipatara vachiona varwere, vachisimbisa varwere nekutaura nevarwere. Zvaiva zvinhu zvaiyemurwa zvichifadza nekuti zvaiitwa nevakarerekera kudivi reZANU PF. Nhasi uno nekuti vachamisa vazoenda wokunonamata nevarwere, hurumende yoti kwete musashanyira varwere. Asi munhu akatanga kuti nyaya iyi itekeshere ndiamai Auxilia Mnangagwa.
Saka vaMavhinga tiri kuti murwere azvisarudzire ega here pakati pekodzero dzake kana kuti ashanyirwe nehama neshamwari paanenge ari muchipatara.
Chinokosha ndechekuti ivo varwere pachavo vane kodzero dzavo, vanofanira kuti vataure zvavanoda kuti vanoda here kushanyirwa kana kuti vanoda here kunamatwa navo. Munhu wese ane kodzero iyoyo anongotaura pachena kuti aiwa ini ndakasununguka kuti namatai neri ndishanyire.
Hurumende haina chokuita here nevarwere vanenge vari muzvipatara zvayo?
Varwere vanoda kushanyirwa muzvipatara, vamwe vanotoshaya anoshanyira. Hazvisi zvehurumende kuti idzivise vanhu. Pane mitemo inotevedzwa mukasvika pazvipatara, vanenge vachida kuti vanamate, vanenge vachida kuona varwere.
Saka chinofanirwa kuitwa chii chinofadza hurumende pamwe chete nevarwere vari muzvipatara?
Chinofanira kuti chikurudzirwe ndechekuti kodzero dzevarwere dzinozadziswa kana zvipatara zviine mishonga, zviine vana chiremba navakoti vanoshanda vakasununguka vachiziva kuti homwe dzavo dzine mari yakaringana. Ndo zvinofanira kuti zvigadziswe nehurumende, ngaigare pasina nachiremba kuti vazive zvinofanira kuitwa kuti varwere varapwe, mishonga ive muzvipatara, zvikwanisiro zvekushandisa zvive muzvipatara, kwete kumhanyira kuti kodzero dzekuti vanhu vasashanyira vanhu muzvipatara. Izvo zvipatara zvisina mishonga, izvo zvipatara zvisina zvikwanisiro, vana chiremba nevakoti vachitsutsumwa nemari shoma shoma yavanotambiriswa isingakwani chiro chii zvacho chekuti vakwanise kuenda kubasa.
VaDewa Mavhinga vari parunare kuSouth Africa neStudio 7. Kusawana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kana munhu uchida kuwana magwaro akaita seekuzvarwa, kushaya mari yekufambisa pamwe neyekunonyoresa magwaro aya, ndezvimwe zvezvipingamupinyi zviri kusangana nazvo nevamwe vanhu pakuda kutora magwaro akadaro. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Izvi zvakabuda pamusangano wekunzwa kubva kune veruzhinji, matambudziko avanosangana nawo pakuda kutora zvitupa nemamwe magwaro akadaro wakaitwa nezuro muvulawayo neZimbabwe Human Rights Commission ZHRC. Kushaya hama dzinoda kupa uchapupu hwekuzvarwa kwemunhu nderimwewo rematambudziko aya. Amai Anifas Vanda vane makore 46 ekuberekwa uye vave nevana 6 vakura. Vakaudza musangano uyu kuti vakakura vari nherera vakatadza kuwana gwaro rekuzvarwa kusvika pari zvino, izvo zvakaitawo kuti vana vavo vatadze kuwana magwaro mamwe chete.
Ini ndakaedza kukawanda ndichida kutora chitupa, ndichida kutora birth certificate zvikatadza. Saka ndaingoti pandaenda kungoti ndinda kunotora una hama dzokera kwakabva idi. Saka nhasi ndasangana neve vanobatsira vati vachazama kuti vandibatsire.
Amai Sfelani Piri vakati vana vavo vaviri avo vanove vatobva zera vakatadza kuenderera mberi nechikoro uye vari kutadza kuwana mikana yekuzviriritira nekuti havana magwaro ekuzvarwa. Vakati gwaro rekufa kwemurume wavo rakareswa kunyorwa uye hama dzemurume wavo hadzidi kuvabatsira panyaya iyi, ukuwo vekuchipatara chakazvarirwa vamwe vevana vavo vachiti vanoda mari yekuti vanyore magwaro ekuratidza kuti vana ava vakazvarirwa pachipatara apa zvechokwadi kana kuti birth record.
Ndine vana vari 6, 4 vacho havana ma birth certificate nema ID, so vari kunetsekana kana vachida mabasa. Havakoni kuona mabasa because havana zvinhu zvakakwana. Nechikoro havana kudzidza zvakanaka. Vava vacho vakashaika muna 2012. Changa chinoita kuti nditore mabirth certificate nideti yacho, deti yacho yakanyorwa zvisiri right. Vakanyora kuti marriage, inini ndisina kuchata nemunhu wacho. Ndizvozvo zvakanaka.
Vaelasto Mugwadi vanovesa chigaro weZHRC vakati munhu wose munyika ane kodzero yekuwana magwaro ekuzvarwa. Vakatiwo vezvipatara vana mvumo yekuramba kunyorera vanhukadzi magwaro anoratidza kuzvarwa kwevana.
Mwana ane kodzero yake zvichibudikidza bumbiro redu remutemo mukatarira section 81 inotaura iyo kuti mwana ane kodzero rokuti awane birth certificate, kuti awane zita. Izvi zvinopiwa pachena, hazvidi mubhadharo. Saka tiri kuda kusimbisisa shoko irori kuti zvipatara zvedu, makliniki edu, kana vana vachinge vabarwa ngavapiwe marecords of birth kuti vakwanise kuzowana mabirth certificates avo inovakodzero yavo.
Registrar General wedunhu revulawayo amai Jane Peters avo vakange varipowo pamusangano uyu vakabvuma kustudio 7 kuti vanhu vakawanda havana ruzivo rwakakwana pamusoro pezvinodiwa kuti munhu uwane magwaro akasiyana-siyana. Vakati zvakakosha kuti veruzhinji vakoshese kutorera vana vavo magwaro ekuzvarwa munguva yakafanira.
Birth record iyo iyayaka ndotsamba yakakosha yekuti mwana anyoreswe. Pabirth record ipo paya paya pakatonyogwa kunzi mwana ngaaregistre within 42 days which is 6 weeks. Izvozvo mutemo chaiwo chaiwo wakatoiswa kuti mwana ngaaregistre. Ende kana munhu iyeye akonewa kuregistra mwana wake within 42 days, isusu saregistrar general takatosungigwa kuti isusu tetifana kusunga vanhu ivavo.
Nyaya yekutiwo vanhu vakawanda vemumatunhu ematabereland vanoenda kunogara kunyika dzakadai seSouth Africa neBotswana nderimwe dambudziko rinonzi riri kutadzisa vamwe kutora magwaro ekuzvarwa sezvo vabereki vanofanirwa kuita izvi vachinge vasipo. VZHRC vari kuita ongororo munyika mose yematambudziko anosangana neveruzhinji pakutora magwaro akasiyana-siyana kusanganisira ekufambisa. Vachanzwa kubva kune veruzhinji mumulawayo kusvika nemusi wechishanu svondo rino. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti kuratidzira pamusoro pezvirango kuchaitwa nehurumende mumatunhu ose nemusi wechishanu kuchashandisa mari inoita mamiriyoni mana emadhora. Daily News rinoti mapurisa arambidza bato reMDC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa kuti riratidzire nemusi wechina, achiti bato iri harina kugutsa zvinodiwa pasi pomutemo weposa. MuChronicle, Zimbabwe Human Rights Commission inoti inoda kuti vanhu vazhinji zvikuru mudunhu rematabeleland vawane mapepa avo gore ra2020 risati rapera. Makaterera kustudio 7 tiri kutepenyura tiri mu Washington DC. Chikamu chino tinopa watereri we Studio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangwanani akanaka vashamari wa Studio 7 vatereri we Studio 7 ini ndinoitwa mukoma David Nduna ndinoda kutaura maererano negroup nemasangano anosanganiswa kuda kuti vataurirane panyaya dzenhaurirano yemasanction muZimbabwe umu. Pamasanction apaka pando kuonesesa because pane nhaurirano yakakura. Ini maonero angu yanga ari pakutoti dai zvange zviripo zvokuti ADA idzokere zvayanga yakaita mashandiro yanga ichingoita kare, and then kuendera zvekuti varungu zvavanenge mashandiro yanga ichingoita kare, maybe zvingagona kuva vachitaurirana vakadaro kumaybe pangagona kuva pane sanduko, because tikatarisa magarira zvakaita pari zvinezvi kuti iwowo ugone kuti varungu voashaise mukana, hapana mashamba mumasanction anozi anobviswa ngenyaya yekuti ava vanova vanode kugara kwakajeka pokuti vanhu havachazombunyikidzwi kuzorohwa nekuurayiwa kana vachinge vazopuwa zvinhu zvavo. Ngavaripe zvinhu zvavo izvozvo izvozvo, vangasaa kutoripa kuti mumwe ngamumwe ngaadzokere paange aingogara, because vangori vana vemuZimbabwe iwovo varungu achoivowo ndomwavakatokurirawo. Tinozviziva kuti ifungira vanhu atema yaya, asi ei kutoondonga kwakasimba chaiko. Onai vanhu vaakutambura pari zvinezvi. Tatenda kumana vakatanonoka wande.
Mangwanani akanaka vana mukoma Tanonoka vana mukoma Jonga. Ini ndinoitwa Innocent Matongo ndiri kwaChivi. Ndataura pamusoro paFirst Lady mai Auxilia Mnangagwa vachema vachemera nyaya yemasanction. Dei zvitoto zvavanoita masoja vamunangarwa pavanouraya vanhu muZimbabwe dei vachichema saizvozvo. Mapurisa vamunangagwa panozvindikita vanhu mustreet dei vachichema kudaro, nokuti havangachemeri masanction kuti abve. Ivo zviri pachena kuti masanction anodei kuti abve, kungorespekta kodzero dzavanhu nekusatenga mavhoti, masanction anotobva. Uyezve dei vachichema murume wavo pano haya ndege kubva kuDubai kuti imutakure kubva kuGweru kuenda kuBulawayo, ndege inokosta mamirionzi nokotira nyika. Dei paripo pavanobudisa misodzi yavo vangadei vari mai venyika chaivo chaivo. Uyezve zvi vari kutenga dzimba kunana Dubai uko. Iyi mwana wavo Tongai Mnangagwa ari kutora mari yenyika achipuwa matenda enyika, tozviziva. Matenda angu.
Studio 7 makadii kwangu? Tinokutendai nezvirungo zvamunotipa. Ini ndinoteerera zvakanyanya, ndinofarira zvakanyanya chirongwa chenyu chezvitendero. Asi ndine chikumbiro kwamuri, ndokumbira munditumirewo zvekambo ako Christlike choir kamunonyanya kuimba kaya ndakatsvaga ndakashaya. Ndiri kuno kuZimbabwe, mukandibatsira ndingafarawo chairi. Munokwanisa kungonditumira paWhatsApp namba yangu iyoyi. Ndatenda.
Mamuka sei vatereri vose Studio 7 nevashamari veStudio 7, ini zvangu ndoita zvitandota Kevin Mawiri. Ndoda kubata zvangu nhau yezvirango zvekuti vanhu vanoda kutarisa kupe kutarisa zuva richiridza zvirango musi weFriday zvakangofanana chikonzero. Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe, asi havatevedzeri zvinodiwa kodzo dzavanhu dziri kuramba kutevedzekwa. Ike zvino vari kurova vanhu vanotengesa mugwagwa vachiuraya, saka vanoda kuti vapuwe mari yacho vaishandise kupi vasikagonotevedzera kodzero dzevanhu. Chekutanga ngavatevedzere kodzero dzinodiwa nevanhu, ndiwo kuti zvirango zvibvisiwe. Tinoda kukudzira zvirango zvitowedzegwa pamusoro pezvimwe, chikonzero havadi kutevedzera zvinodiwa nemutemo. Ike zvino Nelson Chamisa akahwina, vakati ndo vakahwina, vari kurova vanhu vana gonyeto kanyika vamwe vakamwisa mvura yemusi weji, madhokuta anorobwa, vanhu vanosungwa asina mhosva. Izvezvo ndozvoisa kuti zvirango zviwedzere. Tinozvikudza kuti zviri wedzere kunyange tiri kuno kuSouth Africa, nekuti hazvibetseri kuti mari ive munyika yemari oga. Nyika dzakasungunuka dzino pazvunhu zvakasungwa kuvanhu vokuti vakwanise kurarama. Zvinoona ingonzi hurumende ari buhurumende anezvika ndio vanokwanisa kuti vake. Ikezvino vanhu vanodya kamwe chete seshiri, hapana kudya muZimbabwe. Vanhu vari kutambudzika, mvura hamuna muZimbabwe. Zvirango ngazviitowedzera kusvika vatevedzera kodzero dzevanhu. Ndo zvatinoda izvozvo. Ndatenda.
Vashamarari ve Studio 7 makadi yenyu. Murikutaura na Musa. Naenda mbutaura nyai ya itaura na mjuru ipa live talk yukuti. Masanshi nano fangura obviswa. Ndo vavu mza utiko nyikaruku lewa ni corruption ganzaye wa president corruption waru kuziyo. Ndi for sure mnanga kwa atori corruption. Atori corrupt singa iti. Nanga kono haya private jet from United Arab Emirates. Achita hendo blawaya yu vamo Harare. Wanutenga motokar zao 200 motors of companies. Watenga na machief motokar. Uzipatarasu na maambulance. Hii Amerika ndio nama tuma utezuru. Kwa hii try ugazirisa corruption yao. Tuna nyika ishenda mbele. Kwa hivu ze sada kumache zundesu kupenga kuna kwa sinuenda. So matizu atene anana basa nazo. Tazunzina msoro kudero kudizanzi masanchi na abvisu. Hapana sanchi lulo abvisu. Nkavatele rechide za warukuzwa na Amerika. Warukutazo kutere la wano warukupambu kwa wano urawe vilo pane mnu MDC ya gafu. Sese zu warukusisia zwa kadaro. Saka wanda tishite sii.
Avo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti muchitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Nemusi wachishanu shondorino nyika dzemusadak dziri kutarisirwa kubatana neZimbabwe kuti dzikurudzire nyika dzakabudirira dzakaita seAmerica, gungano reEuropean Union nedzimwe kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru venyika vachipomerwa mhosva yokutonga nedemo. Izvi zvakabuda muchisungo cheSadak kuTanzania muna Nyamavhuvhu gore rino. Vhiki rino rese Studio 7 ichange ichitarisa nyaya yezvirango izvi kuti ndiyo here yapa kuti nyika iende kumawere kana kuti kutadza kutungamira nyika neuori. Nasi Blessing Zulu we Studio 7 anotipa nhoroondo yezvirango.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaudza musangano weUnited Nations General Assembly muna Gumiguru kuti zvirango izvi zvinofanira kubviswa.
These sanctions constitute a denial of the human rights of the people of Zimbabwe.
Zvirango izvi zvinokanganisa vana veZimbabwe nekutyora kodzero dzavo zvikuru.
Asi America inoti Zimbabwe inoziva zvinoda kuitwa nekudaro haifaniri kungorova bembera sekutaura kwemutedzeri weguruko rinoona nezvekudyidzana nenyika dzemuAfrica vaMatthew Harrington.
There are several steps the government of Zimbabwe could take that would send a strong signal to its own people and to the international community.
Pane zvinhu zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nehurumende yeZimbabwe kuti iradze vanhu vayo nenyika dzekunze kuti yave kuzvipira kushanda nevamwe. Izvi zvinosanganisa kuvandudza mitemo yakaita seposa aipa kuremekedza kodzero dzevanhu.
Zvirango zviri paviri, zvimwe zvinogona kutemerwa nenyika kune imwe nyika uye zvimwe zvichitemerwa nesangano rembatanidzwa wenyika dzepasi rino weUnited Nations. Southern Rhodesia ndiyo yakava nyika yekutanga kutemerwa zvirango neUnited Nations. Zvirango pasi peUnited Nations zvinoiswa neSecurity Council. Ko zvirango zvakatemirwa sei kuRhodesia muna 1966? Tabvunza muzvinafundo munyaradzi munochivei avo vanodzidzisa paCollege of the Holy Cross muno muAmerica.
Nekusada kuti Rhodesia isasunungurwe kubva kuutongwa hwemaBritish uye zvine kusada kuti vatema vave nekodzero yekuzvitonga kuzere, vaSmith vakaparura yavakati ivo Unilateral Declaration of Independence, UDI, mukuwa November 11, 1965. Naizvozvo Britain yakabva yaisa zvirango zveupfumi kuvatungamiriri veRhodesia, vaIan Smith nebato ravo Rhodesian Front. Zvirango izvi zvakange zvakanangana neupfumi hweRhodesia. Hatingi zvirango zveUnited Nations zvainge zvisiri hazvo zveupfumi, asi zvakarambidza dzimwe nyika kuti dzisatengese Rhodesia zvombo embargo uye United Nations yakaisawo zvirango zvekunyadzisa vatungamiriri veRhodesia aya atinoti madiplomatic sanctions.
Mushure mekunge Rhodesia yatemerwa zvirango muna 1966 vaive mutungamiri wehurumende yeBritain vaHarold Wilson vakapika kumusangano weCommonwealth kuNigeria kuti hurumende yavaSmith yaizodonha mukati memavhiki mashoma-shoma kwete mwedzi. Asi izvi zvakava zviroto. Vamunochivei vanotsanangura kuti zvakafamba sei.
Apartheid South Africa yakabatsira Rhodesia kuti isanyatsorwadziwa nezvirango zveBritain. For example, yaipa Rhodesia zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa akaita sepetrol nediesel pamwe nekupa Rhodesia zombo zvekurwisa vatema vemuRhodesia vairwira rusununguko.
Vanokokera sangano reCitizens Manifesto vaBricks Bomber vanotiwo Rhodesia yakakwanisawo kugadzira zvimwe zvinhu zvakaita kuti ipunyuke mukanwa mamupere.
Takasungirwa zvirango vakaita iya inonzi import substitution yekuti vakatanga kutoita makambani nemafactory anga achigadzira zvinhu zvavainge vachifanira kunge vachiimporta. Saka zvakatosimudzira indastry kuti zvigonzi kuRhodesia kwanga kutori neindastry yanga iri more developed kudarika nyika dzakapoteredza zhinji.
Zimbabwe yakatemerwawo zvirango nedzimwe nyika dzinosanganisira Canada, New Zealand nedziri mugungano reEuropean Union. Muna 2003 vaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaGeorge Bush vakatemera vamwe vatungamiri venyika yeZimbabwe zvirango nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. Asi vakuru vehurumende nevamwe mubato reZANUPF vanoti izvi zvakaitwa nekuti vainge vatora minda kubva kuvachena vachipa kuvatema. Pari zvino pane vatungamiri muhurumende nemubato reZANUPF makumi masere nemana uye makambani kunyanya mapurazi makumi mashanu nematanhatu ari pazvirango zveAmerica. Izvi zvakateverawo kudzikwa kwemutemo weZimbabwe Democracy and Economy Recovery Act kana kuti ZIDERA neAmerica muna 2001. Muna 2018 America yakawandudzawo mutemo weZidera uyu. VaHarrington vanoti mutemo wakawandudzwa uyu unonyatsoburitsa pachena zvinoda kuitwa neZimbabwe uye zviri kwairi kufuka kana kuwarira.
The Zimbabwe Democracy and Economic Recovery Act, recently updated by Congress, has provided a very important tool for us and clearly identified the reforms that we expect.
Mutemo weZidera wakavandudzwa panofanira kutevedzwa mutemo kuvandudza nyaya yeminda uye kuona kuti mapurisa nemauto haasi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Muna 2002 sangano reEuropean Union rakatemerawo vamwe vatungamiri vehurumende yeZimbabwe mazana maviri zvirango richivapomera mhosva yekutonga nedemo uye kubunyikidza vanopikisa nekushungurudzawo vatori venhau. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Chombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Iran inoti yapa America mazita evasungwa veIran yainoda kuti vasunungurwe vachichinjaniswa nevasungwa veAmerica vari mumaoko eIran, asi America haisati yazivisa paimire munyaya iyi. Mutungamiriri weIsrael vaBenjamin Netanyahu nezuro vakazivisa kuti vatadza kuumba hurumende yomubatanidzwa zvichitevera sarudzo yakaitwa mwedzi wapfuura. Izvo zvinoreva kuti jada rekuumba hurumende rave kuendeswa kumutungamiriri webato rinopikisa vaBenny Gantz, avo vapiwa mazuva makumi maviri nemasere kuti vaumbe hurumende yomubatanidzwa. Sezvo nguva yedu yapera, regai tipotarisa zvanga zviri munhau. Bato reMDC rinoti richaendesa mutauriri weparamende kumatare edzimhosva kana vakaramba vamisa mari dzekubatsirikana dzenhengo dzebato iri. Human Rights Watch inoti hurumende inofanirwa kusiyana nevanhu vanoshanyira varwere muzvipatara, asi igadzirise zvinonetsa vanachiremba pamabasa avo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
soku isika atisi.